Mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi masere nemumwe 81 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano re Crisis in Zimbabwe Coalition rinoramba kutambira mashoko akataurwa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare.
Chinhu chakazotamisa tigara kudaro mugore ra2018 pane vanhu vakauya vachizvitima A2 vava kutidzinga paminda yedu yatakagara kwenguva yakareba tiri ipapo vachiti kwanzi ibvai ipapo. Saka takasvika pakusungisana tichienda kumakoti.
Mhuri dzakabvuta mapurazi maviri ekwaseke muna 2000 dzinoti hurumende yakapa vamwe vanhu magwaro okugaramo ivo vasina magwaro aya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitatu zvine mazana mana ane makumi maviri nemumwe 3421 zvichitevera kufa kwevanhu makumi masere nemumwe 81 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine makumi masere nevapfumbamwe 2089 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave mirioni rimwe chete rine zviuru mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu 1,593,656. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana manomwe nemakumi matatu ane mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 730,378. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu 105,656. Vapora munyika vachiita zviuru makumi manomwe nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevana 73,394. Sangano remubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti harisi kuzoshayiswa hope nedanho rinonzi ratorwa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare vatafadzwa muguti rekurambidza masangano asina kupira kuhofisi yavo urongwa hwemashandiro avo. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nezuro navamuguti riine mazita emasangano makumi mana avanoti anobvumidzwa kushandira mudunhu reHarare mushure mokuterera kurudziro yavo yekuti masangano anoda kushandira mudunhu ravo azvipire kumahofisi avo musi wa 30 Chikumi 2021 usati wadarika. Asi zvinonzi mamwe masangano zvikuru anorira kuti munyika muve neutongo hwejekerere pamwe nemamwe anorira kodzero dzevanhu anonzi hana kuterera kurudziro iyi achiti vamuguti vakange vasina simba rekutora matano aya. Asi vamuguti mugwaro ravo vanoti masangano ose asina kunyoresa nehofisi yavo achasungwa nemutemo kana akaramba achishanda sezvo achange ave kushanda zviri kunze kwemutemo. Studio 7 yakundikana kubata vamuguti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia avo vanoti sesangano vari kurongwawo kutora matano okuenda kumatare vachipikisa zvakaitwa navamuguti izvi.
Hapana zvinovanhu vaitida, hapana zita nekuti isu pavakaita sangano yekutanga takati isusu havana masimba pasi pomutemo anovapa simba rekuita zvavari kuita izvi zvekuraizana kunyora kushanda basa kuita basa ravo. Anodaro vamutaurawo kana paina vakaendesawo tsamba kuti vanotoda havo kugara zvakanaka navo asi hasinei nemutemo izvi. Tinongoramba nekuribatanga tiri havana simba rekutiudza kuti hatishande nekuti simba racho havana haripo pamutemo havana kuti vazoona pai.
Asi kazvinei zvakureva kuti vamwe vanenge vakutozoenda kunopikisa kumatare edzimhosva sezvo vati mutemo ucharambidza vanenge vasina kunyoresa kushanda kubva nhasi.
Ukatarisa maorganization aburiswa apa navamukuta handiti maorganization anoita mabasa aya anenge achibatsira kana zvehiv aids evana haasi maorganization anoita zvekuhoda the government account handi munopa maorganization anoita democracy government with rights achikacho rubaona maorganization nekuti vagara vanongoshanda vachitaro saka vari zvavo zvekunoronesana nevanhu nyange vakamunikidzwa vanongoti chiro taita vaite basa ravo ravanoita. Asi isusu sezvo tichida nenyaya yekodzero dzevanhu tichitarisa bumbiro remutemo tinoti isusu tinongoramba tichiteedzera bumbiro remutemo. Saka vachaenda kumatare edzimhosva vachaenda kupi nyaya yepo ndeyekuti tinongoramba tichiti isusu kana zviri pamutemo zvinoteedzera kana zvataurwa nemunhu ane simba iroro zvinoteedzera asi kana zviri pamutemo hatisingoteedzera mutemo chete. Saka pane zvakawanda zvatichaita uye zvatiri kuita patakasangana paya taitozviziva kuti vachazita matanha avari kutorava unoti ungati vachasaanyora yaungonyarara here isanyorawo imwe tsamba. Saka ndizvozvo ndiyo demokrasi yacho ndiyo society yatokura vanhuatiugadzisa izvozvo zvokuti vanhu ngavateedze mutemo chete.
Mati masvitsawo here inyunyuto yenyu kubazi remagariro akanaka evanhu nevashandi ramunoti munoshanda naro muchizivisawo nezvedanho ravamuguti iri kupikisa kwamuri kuriita?
Pane vakanozikana navo hasaza zvedu kuti nyaya yacho yave paka tichatozotarisawo kuti venational association of non-government organization nango ndo vanga vachitaura neministry of public service and social welfare ndovanga vachitumirira ikoko vachitaura nyaya idzodzo. Saka isusu kubva patakanyora tsamba iya vanga vachitaura neministry saka tichazonzwa kuti zviri paka. Asi tinongoramba tichichengetedza tichigaidziwa nemutemo nemashumiso akaitwa ma2016 tiri kuteedzera bumbiro remutemo havamuti ndivamuguti havazitemo. Saka isusu tinongoteedzera zvemutemo zvakanyorwa bumbiro remutemo uye nekuti tinoshanda nemisi but of course vari kutaura neministry chiyanzwawo chiyafangana zvakare kutanga kuona kuti zvitoroitwa asi ichati yatongotanga kuita vamuti vachaendeswa kumatare emhosva ndozvoni pachena nekuti nyika ino inoshanda nemutemo.
Avo vange vari sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. dzinodarika mazana mana dzakavhuta mapurazi maviri ekwaseke mudunhu remashonaland east muna 2000 dzinoti hadzisi kufara kuti hurumende yakapa vamwe vanhu mapepa ekugara pamapurazi mwedzi mishoma yadarika ivo vakasara vasina kana chavakabata. Thomas Chiripasi akashanya kumapurazi aya ndokutipa nyaya inotevera.
Paprazi reGilston nereKimcot 2 kwaSeke mudunhu remashonaland east pane mhuri dzinodarika mazana mana dzakapinda mapurazi aya pajambanja remapurazi muna 2000 asi kusvika pari zvino mhuri idzi hadzina kupiwa mapepa ekugariswa patsva sezvinodiwa pamutemo. Mumwe mugari vaGilbert Chokuda vati vakamboendesa mazita avo kubazi rezveminda vachinzi vapiwe magwaro anoratidza kuti ndivo vagere mumapurazi aya.
Tapina muno mugura 2000 Land Reform Program. Taka gara muno tichirima mbeu tichigara muno. Ndipo pakabva pazouya vanhu vekulenzi zvikanzi uyai munyoresei master enyu kwamakoni. Takaenda kwamakoni ku district kanonyoresa master edu mugura 2014. Tagara mugura 2014 takazofara tichiona vanhu vekulenzi vachiuya vachipiga minda mugore ra 2016. Saka chinhu chakazotishamisa tichigara kudaro mugore ra 2018 pane vanhu vakauya vachizvitima A2 vava kutidzinga paminda yedu yatakagara kwenguva yakareba tiri ipapo vachiti kwanzi ibvai ipapo. Saka takasvika pakusungisana tichienda kumakoti. Kumakoti kuya kuya zvikanonzi nevanhu vekoti munofanira kunge muchibva panzvimbo apa within 30 days.
Mumwe mugari vafarai mulambo vanotiwo chave kunetsa iye zvino ndechekuti bazi rezveminda rakazopa vamwe vanhu 26 mapepa anoratidza kuti ndivo vave kufanira kudimurirwa mapurazi aya oitwa maA2.
Ministry of Lands ngavauye vati adresi vatiudze kuti sei vasina kutipa matsamba ivo vakatifilisa maforms vakupa vamwe vanhu. Saka tinotarisira kuti izvo vachationawo kwete kutidzinga sezvo takatarisirawo kuti muno muwadhi inoyi ward 10 takavhotera councillor, tikavhotera MP, tikavhotera president. The whole of Zimbabwe, hakuna province yakaita seino yakavhotera president na MP na councillor. Saka zviri kutinetsa, haticharara isusu nekuti vanhu vakungotya kungoona mota yatisingazii vanhu vakutotiza.
Mumwe mugari wepapurazi reGilston asina kuda kudomwa nezita ari kukurudzira hurumende kuti itsvagire vanhu vatsva 26 ava imwe nzvimbo yekurima vachiti hazvina musoro kubvisa vanhu vakawanda munzvimbo dzavagere kopiwa nzvimbo idzi kuvanhu vashomanana. Mumwe mugari wepaKimcot 2 vazefana yambano vanoti mumwe wevanhu vanonzi vakapiwa magwaro nebazi rezveminda vaJerry Chigumbu avo vanonzi musori mukuru vanogara vakaridzira vanhu vakawanda pfuti vachida kuti vabve mumapurazi aya. VaChigumbu vakarambawo kutaura nezvenyaya yekunzi vanogara vakaridzira vanhu pfuti vakati ivo havana kuzoendesa vega papurazi apa.
Aiwa unoenda kuMinist of Lands ya
zvekunyorana.
Nyaya yelenzi inoitwa kuMinist of Lands, unoenda kuMinist of Lands.
Vari kuti ivo imi muri kuvachikisidzira makatomboridza pfuti.
Aiwa cha unoenda kuMinist of Lands. Kana uchida kunzwa nyaya yelenzi unoenda kuMinist of Lands. Go kuMinist of Lands.
Mukuru anoona nezveminda mudunhu remashonaland east vafarai maomo vakaramba kutaura nezvenyaya iyi vakati titaure negurukota rezvekurima richiona nezveminda vaAnxious Masuku avo vakati titaure nevekubazi ravo mudunhu remashonaland east. Hatina kukwanisa kutaura namai munzverengwi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vari kungoramba vachiti vakabatikana nebasa kuti vataure nesu nezvenyaya iyi. Zviri kuitika pamapurazi maviri aya zviri kuramba zvichiburitsa pachena kusafamba zvakanaka kwakaita chirongwa chehurumende chekugovera vanhu vatema minda ichibva mumaoko evarimi vechichena izvo zvakaita kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Ndakamirira Studio 7 kwaSeke mudunhu remashonaland east ndini Thomas Chiripasi.
Guta reFrancistown muBotswana rinoti ropa rura urongwa hwekuderedza huwandu hwevanotengesa mumigwagwa. Danho rinonzi richavhiringa zvakanyanya zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutengesa zvinhu. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachao sumnyengeterwa avo vanoti vane makura anopfuura matanhatu vachitengesa mumigwagwa yeFrancistown vanoti urongwa uhu uchavhiringa zvakanyanya upenyu hwavo.
Nyari papa ndiye kuti vanhu vazhinji vari kutengesa zvimambo vari kutengesa muromani pamwe wacho havana hakuna mupfuri ane license ende kutengesa pamutemo weBotswana kutengesa kunofanira kuchitwa nemalocals only but isizvo yedu semaforeigners taachi kutengesa izvo zviri kunze kwemutemo saka zvemutemo munyuwani aiswa ii hatingi zvichatafira zvakaoma zvata zvebosikanzo chinenge chisunga vanhu chidzingira vanhu chidi bata chichaja.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaCharles Giwayo vanoti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzinofanira kuziva kuti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana nekuti zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muZimbabwe.
Kumusha inyaya inhau yekuti 1 ikonomi yedu yekumusha, 2 utungamiriri hwedu hune kahudzvanyiriri, because ukada kuita bhizinesi rako kuZimbabwe vanoedza zvavanoita kuti vakuvhiringidzire bhizinesi rako iroro. Pane pachirungu petinoti indigenization, handiti ndaakuzviitira zvinhu zvangu havazvidi. Mwedzi wapera uhu vanhu vari kupwanyirwa zvinhu zvavo zvavanoitisa mabhizinesi.
Meya weguta reFrancistown vakudisa Radisego vakaudza vatori venhau kuti urongwa uhu hwauya mushure mekuona kuti kune vabva kure kunyanya vanobva kuZimbabwe neZambia vari kuita zvekutengesa mumigwagwa yeguta iri zvisiri pamutemo.
Maitemogalo arinine lone rile kansela dropa Francistown kekore
chationa tiri kanzuro yeFrancistown patinoita mapatrols nevebailo kuti kune vabva kure vanobva kuZimbabwe neZambia vari kuita zvekutengesa mumigwagwa asi vasingabvumirwe nemutemo. Izvo zvinoratidza kuti vabva kure ava vari kutyora mitemo yakadzikwa nehurumende yeBotswana, saka urongwa ndehwekuvabvisa mumigwagwa yeguta redu zvachose.
Pasi pemutemo Trade Act of 2020 wenyika iyi, rezinesi rekutengesa mumigwagwa, kutengesa zvekuvakisa kana kuita bhizinesi rekusona nezvimwe zvakadaro haripiwi munhu asiri mugari wenyika iyi. Varatisiko vanoti uwandu hwavanotengesa mumigwagwa yeguta iri hwavandisa nokuda kwavabva kure ava. Izvo zvaita kuti kuve nekusanzwanana pakati pana muzvina bhizinesi vakuru nekanzuro yavo.
Zvizvo
zvimwe zvezvinhu zviri kuitika muguta redu zvaita kuti titange kutsvagisisa kuti ndiani ari kutengesera papi mumigwagwa yose iri pakati peguta redu, kuitira kuti kusava kusanzwanana kwavepo pakati pekanzuro nevana muzvina bhizinesi vakuru.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mudzidzisi wezvemabhizinesi paBotswana Accountants College vaAlfred Makari vaudza Studio 7 kuti Botswana ari kuzvisikira moto muziso nekudzinga vatengesi vanobva kune dzimwe nyika mumigwagwa nokuti vagari venyika iyi havasi vanhu vanofarira kuzvitangira mabhizinesi avo.
Noikonomi yenyika inoenda kuzasi, takatarisira kuti ivo pachavo there a lot of vanhu vakapiwa mari through SIDA ichivasapota, hapana kwavakaperera. Vamwe veyouth hapana kwavakaperera, so vanenge vachida drive zvinhu zvakawanda, mabuilding, machichi, maforeign. Pane tenda yemulokali haibudiriri, kasi pane maforeign vanobudirira.
Studio 7 anakwanisa kuzwa kuti vanhu vangani vanobva kuZimbabwe vachavhiringwa nemutemo uyu, kunyange hazvo paine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinorarama nekutenga nekutengesa zvinhu mumigwagwa yemuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zimlife.com rinotaura pamusoro pekushaya kwemudzimai wevakave mutungamiri wekutanga wehurumende muZimbabwe, amai Janet Banana. Amai Banana vakashaya nezuro muchipatara cheMatadei muBulawayo mushure mokurwara nechirwere cheiso. Amai Banana vange vave nemakore makumi masere nematatu, 83. Newsday rinoti nezuro vanhu muZimbabwe vakaomeserwa patsva mushure mokuturwa kwemashoko ezvemari negurukota rezvemari vaMtuli Ncube, richiti vaNcube havana kuchinja zvirongwa zvisingabatsiri vanhu zvavakazivisa nyika gore rapera. mukronikau rimwe gurukota rehurumende rinoti hurumende haisati yave nezuva rekuzarurwa kwezvikoro nezuro gurukota rezvedzidzo dzeprimary nesecondary vakane matema vakaudza vatori venhau kuti pari zvino zvikoro zviri mubishi rekugadzirira kuzvarurwa kwezvikoro vachiti kana zuva racho razivikanwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachazivisa nyika yose. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mosi, Jonga Tandemiri, Tandekili, Marvelous, Nesapa Muruku, Mutu Moroi. Tunets on our Mata crew, our batteries and cave, Kidipi Gaoli, Nichinamasa Waki, Nachiang. Aruma can achieve Marino Ganizio. Nikaishu, Temple of Diva, Shango, Mendo's natural good. Utivaru kunganza mario kuti wawane kuno vote kwa zino lewe ndi wa shikuru zirezo angata waru kato kuna kuwana 5 million vote because chikwere chakao ya chakato vako warungu ndesi chikwere ndesu zuzu wakana kakututu wakana hii patakata mbura di chinonga suza na muro chikwere chachiripo ya kana kutia yato nguwa na mwiru mula mba chingwe ndirambe maruma adewa mbote alisa chimiro cha Zimbabwe asate wala wa chungu rasika ndo kuna zanguru utu president uto orinani alikutombo itashitombo itamama programs wanubatila wana asini maruma waruto diri za pati ndiwa maruma waruto atatiwa matawurila maruma shoka wana kukwaza siku maruto disiseka chae
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7 kose kwamuri koko tanonzi panganayo kwamoyana tichibva kuMozambique izvozvi ndiri muno muSouth Africa muPretoria pane nyaya imwe yandishamisa zvikuru handizivi kuti vari kuzvionawo seiko ivo vatungamiriri vacho vehurumende yekuti hanzi vanhu vanofita kuti vanenge vakuda kuramwa mabasa kana kuti vanenge varamwa mabasa obva vaiswa mujeri vanogoisa vanhu mujeri kuti ivo vanhu zvavanenge vechida havazvizive vanodiko kuti uyai titaurirane kuti wai vechida kuramwa mabasa ngavagare pasi vagotaurirana nevanhu vanoshanda vanzo kuti zvavari kuda kuramwira mabasa acho chii chikonzero chii vasangomhanyira zvokuti hanzi tosunga toisa mujeri ndinotenda
nendonoinoitwa Solomon ndiri pano apa paPretoria ndoda kungobvunzawo zvangu maerana nechirwere ichi chirikupedza vanhu munyika ichi vanhu vane mabasa akanaka sevatapi venhau sevatipenyuri venhau zvakare saka ndoda kubvunza kuti iko iyo president wedu havanawo here zano rimwe ravangatiitira kana ravangaita munyika kuti chirwere chigone kuitawo chishoma munyika uye chisazoparadza futi vanhu vakaita saivavo saka tikumbirawo zano kwavari vasangoshanda kutevedzera kuti vasiri Ramaphosa kana vasati vataura ivo havatauri vasiri Ramaphosa vakati level 4 navoti level 4 vakati 3 navoti 3 ivo havanawo here zvimwe kunyange chero vakaramba zvavo vari pa 3 ipapo kana pa 2 asi mutemo wodzika wavo kuitira kuti chirwere chisanyanya kupedza vanhu zvakanyanya
Wanari mangwanana akanaka mugoma tanonoka nevamwe vese vana blesi tinotimbamuka sei tinokutendai nenhau dzamunotipa ndangoti hangu regai nditaure ndakanangana napuresidendi wedu vanesu ndichamisa kuti ko zvakamira sei maererana nezita reMDC Alliance kana vachingochinja vadii kuti vachinje nguva dzichiripo because vakazochinja futi nguva dzapera zvimutemo-temo zvezano PF munozviziva kuti hazviperi vanonga vaa kuda kuti muzoenda futi kumakongresi nemabyelections zvakandodaro-daro saka vavagari vaona plani kuti zvakamira sei kana vachitochinja vabva vaita zvose zvinodiwa because vakango chinja zita apa zvinenge zvakutaura kuti ndokumashure kwacho vanenge vafanwa kuti vade vachinje sanga vatudzo kuti zvakamera sei ngavatudzo zvakamera sei kana ingore DC Alliance omega show kuti hapana zvibinga izvo zvinozotibata pamberi apo kuita kuti tisaruza bato redu because vakaruza kuti izvezvizvi tinozviziva hedu kuti tinowina but vakabirwa futi izvezvizvi zvinhu zvinenge zvaitwa ndatenda hangu advance pajobek apo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Shoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia. America inoti muna chikunguru mwedzi wega wega inorangarira nekuparuremekedzo kuvatori venhau vaviri Natalia Estimirov na Paul Klebnikov avakapondwa muRussia muna 2004 na 2009. Vaviri ava vainge vakazvipira mukuita basa ravo uye kurwira kodzero dzevanhu pamwe nekurwisa uori. Klebnikov aiva nemumbereki akaberekerwa muAmerica uye ainge ari mupepeti mukuru weForbes Russia magazine bepanhau rinotarisa nyaya dzezveupfumi uye aizivikanwa nenyaya yekufumbura uori hwaiitwa nevemabhizimisi muRussia. Musi wa9 chikunguru 2004 Klebnikov akapfuurwa kapfumbamwe muMoscow guta guru reRussia panze pehofisi yake. Estimirova uya izikanwa nenyaya dzerinorwira kodzero dzevanhu muGrozny guta guru reChechnya akaurayiwawo. Sangano raaishanda naro rinorwira kodzero dzevanhu reMemorial Human Rights Center rakaunganidza umbowo hwevanhu vaipambwa nekupondwa muChechnya muna 1999 apo vairwira rusununguko kubva kuRussia. Mutori wenhau uyu akafumura nyaya dzekuurayiwa kwevanhu pasina kutongwa kumatare. Vamwe vanhu ava vaipisirwa dzimba dzavo vamwe vachikandwa mujeri vasina mhaka. Estemirova aishanda nemumwe mutori wenhau wekuRussia Anna Politkovskaya uyo airwirawo kodzero dzevanhu nekushora hurumende yeRussia uye akapondwawo muguta reMoscow muna 2006. Muna 2007 Estimirova akava mutori wenhau wekutanga kupiwa mubayiro weAnna Politkovskaya Award unopiwa mudzimai anorwira kodzero dzevanhu gore roga roga. Kusvika pari zvino hapana atasungwa achipomerwa mhosva dzekuponda Klebnikov naEstimirova. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica vaAntony Blinken mumashoko kuvatori venhau vanoti vakaronga nekuuraya vatori venhau ava havasati vaendeswa kumatare kunotongerwa mhosva dzavakapara uye vanotiwo mhirizhonga nekutyisidzirwa kwevatori venhau zviri kuenderera mberi muRussia. America inoshorawo hurumende yeRussia zvikuru nekutyora kodzero dzevatori venhau uye inoti inomira nevatori venhau vari kumbunyikidzwa ava. VaBlinken vanotiwo Estimirova naKlebnikov vachagara mutangariro dzevanhu kwemakore akawanda. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica uye maaverekerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi masere nemumwe 81 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoramba kutambira mashoko akataurwa nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ebudiriro mudunhu reHarare. Mhuri dzakabvuta mapurazi maviri ekwaseke muna 2000 dzinoti hurumende yakapa vamwe vanhu magwaro okugara mumapurazi aya ivo vasina magwaro aya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.